Hatifanwe kuti pakabuda nyaya kuti munhu abatwa chibharo tomhanya kutanga kufunga kuti politics kana kuti prophet kana kuti anything. Nyaya inoda kutorwa sekungoti munhu auya achiti ndakabatwa. Then vaye vatinoti vane unyanzvi hwekutsvagurudza kuti chii chakaitika votsvagurudza muchinyararire. Panozonzi doketi rapera nyaya yese yaiswa pamwe chete, umbo wabva kuna nachiremba, wabva kuna iye anenge akabatwa chibharo, tozotangisa manje kuchitaura kuti nyaya iyi yakamira zvakati. Iko zvine zvindaane mashoko andatambira ekuti munhu uya uya upenyu hwake hwaapa nguva yakaoma. Ndopaane nyaya ndichitaura manherana emasoko andatambira kubva kuZimbabwe, nokuti ndatopiwa nesamuone ari very reliable kuti upenyu hwemusikana akabatwa hwato munjodzi kupfuura upenyu hwaprofeti ivavava. Saka nokuti masoko akurumidza kubuda, tikabudisa madetails euya uya anenge akabatwa, ari kushishidzirwa, ari kutukwa upenyu hwake hwato panguva yakaoma, taakuda kuedza kuda kuti tiunganidze vose vanoita zverepi izvozvi vanyatsomutora aende panzvimbo iri sefi kuti akwanise kutaura.
Takaonawo humwe humbowo hwatoiswa paFacebook apa nezvimwe nezvimwe. Zvinenge zvichifanira kudaro here munyaya dzakadai dzi?
Aiwa, hazvitenderwe, nokuti kana tichinge tiri kuferefeta nyaya dzakadai dzina mazvikokota vazvona vanobva kumapurisa ikoko kunoitwa madokets kwekuti inonzi victim friendly court itori pamurau weZimbabwe kuti tinoita zvinhu zvakavanzika tichiedza kuchengetedza munhu uya uya auya achitaura.